Munyori muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare makurukota Dr. Meshack Slander vazivisa izvi mugwaro rehurumende Government Gazette nhasi. Asi danho remutungamiri wenyika iri ratambirwa nekuchema nevana veZimbabwe vakawanda kusanganisira vemapato anopikisa avo vanoti mutemo uyu ndewehudzvanyiriri. Mumwe wevakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa vaudza Studio 7 kuti vashamiswa nezvaitwa navamunangagwa.
Uyu mutemo hauzvevanhu, ndokudzvinyirira vanhu veZimbabwe panonzi pane constitutional democracy. Mitemo yakadai yaisevenziswa navaHitler nguva yeSecond World War kavaida kuparadza vanhu vese vechitema nevamwe vanhu vakanga vasingavirane navo.
Vaenderera mberi vachiti sebato vachakurudzira veruzhinji kuti vasatevedze mutemo uyo uye vachaubvisa kana bato ravo rikakunda musarudzo dzemunanyamavhuvhu. Sachigaro wesangano rwemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vatsinhirawo kuti mutemo uyu unodzvanyirira vanhu zvakanyanya.
Saka mutemo wakaipisisa unhapwa hwawandudzwa vana veZimbabwe tapinda patsekwende. Hatisi kuziva kuti vangane vachasungwa, asi tinotarisira kuti vanhu vazhinji zhinji chaivo vachasungwa vakaenda mumatorongo.
Vatiwo chimwe chinotyisa ndechekuti hapana anoziva kuti mutemo uyu unotangira papi uchigumira papi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufumandevere vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu unotora kodzero dzevana veZimbabwe dzavanopiwa nebumbiro remutemo wenyika.
Zvakare mutemo uyu unoita kuti vana veZimbabwe vasakwanisa kupawo zvichemo zvavo kana nhunha dzavo kune vanhu vedzimwe nyika. Chinova chinhu icho chinokonzera kuti vana veZimbabwe vasawana rubatsiro kunobva dzimwe nyika.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika nekugara zvakanaka kwevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vati mutemo uyu wakashata nekuti unoita kuti vana veZimbabwe vasataure zvichemo zvavo.
Hakuna nyika pasi rino rose inozviti iyo inoita gutsa ruzhinji inoremekedza kodzero dzevanhu ichiisa mutemo yehudzvanyiriri.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi. Asi imwe nhengo yechikamu chevechidiki mubato iri vaPeter Matangi vati mutemo uyu wakanaka chose nekuti wakanangana nekudzivirira nyika kubva kuzvizvarwa zvenyika ino zvinofamba zvichikoka zvirango zveupfumi.
Saka kuti tione munhu achiti haisu hatizvifariri isu zviri kutyora kodzero dzedu, saka tiri kuona kuti nhubu dziri kuchema kuti paiswa mutemo wakuita kuti nhubu wadzosaitwe.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi. Asi vachitaura pakapasa bhiri iri mudare reSenate vaZiyambi vakati mutemo uyu wakakosha pakuchengetedza nyika kubva kuvavengi. Vakati mutemo uyu hauna kunangana nevanoenda kunze kwenyika vachinosangana neshamwari kana hama dzavo, asi kuti vaya vanoenda kunokumbira zvirango kana kuti Zimbabwe iomeserwe. Vanobatwa nemhosva pasi pemutemo uyu vanogona kutongerwa rufu kana kugara mujeri kwenguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.